Mamirira aita nyaya yeZimbabwe mukanyatsozvitarisa imimi zvave pachokwadi nauye kuti nyaya iyi haichagadzirisike nevatungamiriri veZimbabwe chete, chingatoitwe muZimbabwe kutanga-tanga kuita nhau yekuti pagadziriswe nyaya yekuti vanhu vaunzwe pamwe chete vachibva kumapato akasiyana-siyana, vachibva kumapokawo akasiyana-siyana, vachibva kudzisvondo, vachibvawo kune vanomirira vashandi, vounzwa patafura imwe chete vokurukura. Asi mazivira atinozviita isu zvinhu zvemuZimbabwe zvinowanzoda muyananisi. Zvino kuti nyaya iyi ikurukurwe kusadhiki ndiko kuti zvakare saiyo sadhiki sevanhu vakange vakambonge vatora chinhambwe kufambisa nyaya, havangazongoiregedzeri vozongoregedza zvinhu zvichiita manyama amire nerongo, vachina yatingati pachirungu responsibility yekuti vaone kuti zvinhu zvinogadzirisika munyika. Havangaregedze kusvikira ropa ratanga kudeuka. Saka ndinoona sekuti mashoko ari kutaurwa nana Soro Jena mashoko akanaka chose.
Asika veZANU PF vari kuti ko ivo vana Soro Jena ava vanodei pamuchato wedhongi nebere vachitika sarudzo dziriko muna 2018 vadi kungomira hawo ipapo?
Handifungi kuti vanotaura izvozvezvo veZANU PF. Vari kunyatsoziva zvavari kutaura chaizvo chaizvo. Wangowo hushingi vaZulu nekuti iyo 2018 yavanongobwereketai vanoisvikirwa nani chaiyo, kumba aisvikirwa kunzi 2018 iyo inotova namakore maviri isati asvikako. Hurumende yagwadama, havana kana yatingati pachirungu capacity, havana zvikwanisiro zvekuti vachovhe nyika kuti isvike 2018.